Vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yechinhu wecaves vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi. Mumwe weavo vashanyira nzvimbo iyi vatonderai chaitezvi avo vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera asi kutosunga dzisimbe. Vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo.
Especially munyika medu yatisimbisa. It's like we go through hard times to gain a strength. Saga tabuziwa ahead of time kuti what can we do should tikaenda through ma tikaitine ma challenges. We just set aside some funds. This is what kuti this one is for holiday. Tinoto recreate our own comfort. Kuti tisanyanyo dzimbikana.
Mumwe angaine mhuri yake kuchinhu ecaves ndiyamaimo Blessing Pasipamire ava tivafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu.
Tangotirega tongofadzawo mhuri nema$3 because ofucha ilofure chingwa riri kuita itorofu dzechingwa chete satangonyima vana nhasi vakadya raisi tobva tangouya kunonavo kungovainjewa kungovafara chete kuti vaenda kuchinhu ecaves just traveling nekungodya machikenini.
VaRichmond Nhuta vatiwo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zviwanikwa zviri munyika yavo.
Vainyaya yekuoeeaozvenizvisika heritage saka vamwe vacho kunongofosawo nezviripo kuti list vana vaone something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuta vati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo.
Asi kushumba kunodhura $5 adhauti there's no way yandinoenda kushumba taunoona shumba ndomira kuyasvika for more than an hour kuti nongora ngomira pamwe 30 minutes or so then apatwe ne$5 shuma.
VaKrista Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi.
Zvinofanira kukwanisika nemunhu wese it's an attraction yemazimbabwe iri muzimbabwe so everyone should afford to get in without maybe going deep into their pockets or what.
Asi vaMenard Mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana.
Mamwe makore achona pa zvaipfuura $3 mari yachona yaiwanika apa pari kuti hapo $3 asi mari yacho haisikuwani saka difference yachona inoita kunge imwe chete because hakuna ari kuikonza iwana $3 acho. Kana tichikombera ndika kumashuro kuna nhasani panenge pakawandwa panava zvekuti tomira pana pana paidai pakatozara nemota saka tikati kare pai zvaiva zvichidhura nhasi zvakachipa asi pazvakachipa ndopa pasina kuzara saka
kupinda kuona mapako munhu anga achibhadhara madhora matatu kuona mhuka munhu anga achibhadhara madhora mashanu kufara vanhu vachibika nekunwa kwanga kuchibhadharwa madhora 10 pamhuri uye vashanyi vekunze vanga vachibhadhara madhora 10 kuamerica kuona mapako nezana remadhora kutuhwina mumvura dzemapako. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa.